Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation, uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here. Kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week, nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadhona ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo patinotomboendawo kumaricho. Tongati which is Lovell, tiri kuLovell kidogo, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle, tichindoita maricho ukoko ndo kuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiri yakaita.
Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera.
Vachaenda kumabhanki vondowana mari iyoyo, asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there.
Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rezvemari vamutori Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vashandi vehurumende. Mukuru wesangano iri Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vakagara vasingabvumi kuti hurumende haina mari, vakati sangano ravo riri kuronga nyaya yekuti vaende kubasa zuva rimwe chete pasvondo, kwete mazuva matatu sezvavari kuita iko zvino.
Mashoko Finance Minister vamutuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende, zvikuru sei maticha atinomirira, mari dzavanotambira, anosuwisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechokuti varairidzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiincluda maallowance inosvika 1023 kana yazoita chaiyo yatinoti net, vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo, uye kuti vakwanisewo kunge vachiloja nokupeya maschool fees uyezve nokutenga mabasic commodities.
Vamutuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarairidzi pamusoro pekuwedzerwa mari, sezvo varipo vamwe vavapamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamutuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende, zvikuru varairidzi vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000, ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unowu iri backdated to August, zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inosvika 100,000 mwedzi unowu. Hatizivo kuti vamwe vakuru vehurumende, maministers kana ivo president venyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamutuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kuthe first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura nezvekuti mari yava kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite, asi vazhinji vachishaya Saka mari haisina hurumende ndeyokupa varairidzi namamwe masivhu 7 epasi pasi asi chikwanisa kuwana mari yokupa masinia sivhu 7 nevowo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muZimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka minduro yesangano renyu kuna vanwive inotii nenyaya iyi?
Isu savarairidzi muzvikoro hatisi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamutiriniwe mari inotambirwa naticha 700 tione kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodyawo yake tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hatingarambi isu tichinunga sose nomuromo vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese hapana mafirst class citizen namasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndoo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichidya nhoko dzezvironda.
Mutungamiriri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takashira Shaw vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti mushure mokupedza makore mashanu vasina kupiwa mari dzemuripo nehurumende vakazodziwana gore rino, asi sezvo dzange dziri dzemabhondi dzange dzisina simba. Vanotiwo vachiri kuda kuti vapiwewo madiridziro kuti vararamise mhuri dzavo. Vagari vekuchingwizi muna 2014 vakabviswa kunzvimbo yaivakirwa dhamu retokwe mukosi pasi pebumbiro remutemo hurumende inosungirwa kuvapa mari yomuripo. Blessing Zulu West Studio 7 abata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Blessing, vizi vanhu takazopiwa mari dzedu asi dambudziko ndorokuti takazopiwa ava maRTGS. 80% yanga yasara takazopiwa ari maRTGS. Zvazvinoreva ndezvokuti munhu akapiwa akatanga kupiwa mari ari mayusa, umwe akazopiwa mari ari mabhondi, nesu takazopedzisira kupiwa ava maRTGS. Hatina kuenzana nokuda kweinflation iri munyika medu, Blessing. Saka uyo disadvantaged nehurumende pakutipa maRTGS, vasingaisi rate yekubank. Saka hatina, hazvina kutiitira zvakanaka, Blessing.
Ko, tombotarisawo panyaya yekugara muchakabvumai mahofa vanga vamboti muchabviswa, zvamira sei mazuva ano?
Ichokwadi kuti muchakabvumai mahofa vakanga vati tichabviswa patiri uko, asi vaMP vedu, current MP vaoma, vakazoita musangano nevagari vakataura kuti umwe noumwe paari wava nekodzero dzekudevelopa zvaanoda nokuti hakuna kwatichabviswa tichiendeswa. Saka iye zvino vanhu vari mubishi rekuvaka kutodevelopa patiri. Dambudziko rinongoripo chete ndorokuti vari kuma 1 hectares. Unongoziva 1 hectare hauna, haukwanisi kuti uise setup yokumusha, uise churugu, uise danga, urime mzungu nyimo ichi zvakangosiyana siyana pa 1 hectare ipapo. Hazvinyatsoita zvakanaka, Blessing.
Saka munorarama sei manje kana hamuri kuti hapasi kunyatsokwana pane vamwenyu?
Zvinotoitika ndozvokuti taakutorarama nemadollars ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo kwatinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kulovhelti kauko, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndo kuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetokwe mukosi haana kunyatsoitiwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vari kubatsira nechikafu ndevapa?
Kune K International iri kutibatsira, kwozoitawo vana Plani vari kuuyawo vachitibatsira, ndo sofa ndo vari kutipa chikafu ivavo.
Asi chamunenge muchida kuti chiitwe nehurumende chii? Tiri kunzwa kuti kune vamwe vachapiwa minda yekuti vapote vachirima nzimbe dzozotengesera kumakambani makura.
Iyo ndorumbo rwavakaimba tichasimuka tichibviswa kwatakanga tiri. Ndiri kurangarira vamade pavakauya vachiita musangano nesu tichiri kutisati tasumudzwa. Vaitaura vachiti munhu wese unenge akuenda kumadiridziro. But parizvino tirikuona ma ethnomovie machines emachina akangopakwa pavari ipapo. Hapana kana any development yati yaitwa, hapana kana trench one yati yacherwa. Ndo zvavaitaura vachiti munhu wese unofanira kuti aende kumadiridziro. But machina variko vakangogara vakangopaka machinari yavo. Hatisi kuziva kuti chii chavari kutirongera. Dai zvaiita kuti tiite kumadiridziro kana uchidiridza uri pa 1 hectare. Zvaitiitira nyore ende upenyu hwedu hwaisumukira.
Mumwe mugari wekunzvimbo yeChingwizi kumasvingo vaMilton Shumba vange vari parunhare neStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri isati yaparurwa, imwe yepepa yemadhora maviri neimwe yemashanu. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutu Ncube vanoti nyika yasvika pakunyatsogadzirira kutambira mari iyi, asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti avaone mari iyi ichibatsira mushandi zvakanyanya sezviri kutaurwa nehurumende.
Tiripo ndechekuti inotenga zvakadii zvakasimba sei. Now vaputsa mari yacho apasisimba, nekuti kana ndaakundotenga mazowe $50 ndinenge ndichikora mari ende ndinenge tichizotenga mazowe. I mean tine vana vechikoro vanenge vachida kusenga madrinks to school, and imagine that $100 yaakutenga is now a 2-item thing. Tikatenga sugar pamwe nemazowe yacho yatopera $100. Beef I don't even speak. So it's not about the paper money to hold. It's about the value. Value yacho iri papi. Ndiyo isipo value yacho. Saka ina ndisi kuona kuti zvirikubatsirichi kuti vaisa mari new one.
Asi vari kutika zviri kurerutsira vashandi vange vachishaya mari mabhanga dzimwe nguva vachimanikidzwa kuti vaite zvana iko kesha.
Zvakangofanana. I mean vachaenda kumabhanga vondowana mari iyoyo. Handiti asii kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there. Value yacho unless kana vachiti iwo madhola iwayo anenge achitenga se dola yusa irataga tishandisa, then it means something. Asi kana ndaka isenga iri mari yacho, and it the little saving from e difference between let's say interbank rate and ne eco cash rate, it's really it aisi ku compensate for a lot of other things that we have lost. The thing is the money has no value. Attend to the value of the money first. I think simple and straightforward.
Vamutuli Ncube vachitaurawo vari kuti vanofunga kuti vanhu kana vazonyanya kushandisa iyo mari yavari kuparurai, kana kuti yavakaparurai, vanenge vasina chidokwa dokwa kana kuti chido chekushandisa mari yekuAmerica, vachiti izvi ndozvichazoita kuti vanhu vakwanise kunge vave nechivimbo kana vazoona kuti mari inoshanda zvakanaka.
Mamanagers edu tinowaziva avagoni kubata chinhu zvakanaka. Saka mari inew one, yes, pamwe tichakanganwa kuti tanga tine yusa, asi mubvunzo mukuru ndewokuti inotenga zvakasimba sei. I think that is what matters. Kuti ndinayo iri pafoni, iri paeco cash, iri pacard, that to me doesn't matter. Inotenga chii? Inflation yaeroda yatofai mari yacho before it even starts circulating.
Tombotarisa nyaya yeTNF, tiri kuona kwaChijwa Gurukota, muri kuzvitambirawo sei ikoku vashandi uku?
It tripartite negotiating forum.
Hongu, pane changa chiri kuitwa?
Actually zvinhu zvacho zvese kana muchinegotieta, munenge muchinegotieta nekuvimbika. Kana pasina kuvimbika, negotiation yacho hapana chainobatsira. Because mnenge muti negotiate nemakoronyera. Saka that's the problem. Because you know, tinonzwa my doctors were trying to negotiate, but because some people are not sincere, they are spiteful, they are vengeful. Ubadzing my doctors acho, but there azina my doctors and the people are dying in there. Saka, well, we need a government in Echido Chevano.
Ko muri kutambira sei wo gurukota idzvara kasarudzwa iri vamavhima ava kuti vauye kuvashanduko?
Hatizivi kuti achaita sei. Saka takangotarisa kuti tione kuti kuuya kwake kuchachinja zvinhu here.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mudaily News vazhinji vari kushora mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemakurukota matsva avakadoma, vachiti vakadomwa ava havangakwanisi basa rinofanirwa kuitwa. Mudaily News nekare bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rayambira kuti kuchange kuchinaya mvura zhinji munyika kwesvondo rose rino iri. MuHerald mune nyaya yokudzingwa basa neZimbabwe National Road Administration ZINARA kwemakumi matatu evanhu vachipomerwa mhosva yeuori. MuHerald mekare mune nyaya pamusoro penzou zana negumi neshanu dzinonzi dzakafa nenzara nenyota muHwange National Park mumwedzi miviri yapfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yokuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vakadiko vashamari veStudio 7, vana mukomata Ranuka Wande, vana Blessing Zulu nevamwe vashamarari vese. Sezvo ndo mwedzi uya uya watakaita dzungu. Vana veZimbabwe tikapemberera, tikafara, tichifungidzira kuti kurodza amai ndokuti nhamwepe tisingazive kuti ingozi isingarepiki, ingozi isina anoigona. Sechuwa ndine mumwe vamwana vakanga vari confused, ndisingazive kuti hei ndiani watengese pachigaro. Ivo zvazvo ndakatadza zvangu kana kuvhota, asi chido changu ripo ndinova ndedawo kuvhotera. Asi ndakafungidza ndikati vamunangagwa vane zvavanokwanisa kuitawo. Yachinjewo zvino. Asi Grace pane pakataura paye ati murume uyu since 1980 akanga aine pfungwa dzekupu nanhasi. Vamunangagwa mune mwoyo wakaoma uye harati chai chai. Ropedza miti kubvira mbonwa kana mvura. Asi munoziva vakuru vanotaura vachiti hapana chisingaperi. Uye zvino vanotaura vachiti musha kana wapinda mupanduki kana kuti musha kana uchinge wapinda mweya wakaipa unoona usingacheme kana huku, unoona usingacheme kana imbwa, unoona usina kana katsi.
Mangwanani, mangwanani vachamai veStudio 7, mapoka enyu ose mutenga nebasa iroro chikudzwa zvakanyanya zvakare. Imi zvangu imi maonero angu imi ndifi ndakazapota zvinyo zvaNPF zvakandafa chana. Handiiti zvakadarazvo zvaNPF ikati isava neimwe nguva katipa humwe upenyu hwatasingatarisirwa chose. Nhasi tiri kutambudzika tiri kune dzimwe nyika tichishandiswa nevamwe vanhu vasina kukodza kutishandisa izvo. Imhaka yana Mnangagwa ivava ana gunya zvaNPF kutaura chokwadika. Akashandisa vana veZimbabwe pai, takashandiswa takazozona paga, takashandiswa neZanupf. Izvo vana veZimbabwe tinofanira kumuka tifanira kuita takaita zve takatodzidza kukona kwatakaitawo kuya kuti kunyange vakapayana sei muzapindira kuya zvakadaro. Kunyange vakatoa imwe kufuti zvenzibai Mnangagwa wabhisiwa ei watwa ngazvipedzera ane musapindira vana veZimbabwe kuti tinongosava tochema kuti itiso zvekutambura zviya zvekutambura vana veZimbabwe kutambura zviya zvekutambura zviya. Asi ndopaona vana vagona iri bai vamunangagwa vari kugadzirisa zvo. Achigadzirisa chii chavari kugadzirisa? Temu yavagadzirisa ndeipi? Vanhu vatende kukustrika munyika yeZimbabwe.
Asi pakapindwa ndiya munangarwa anatongombeya unogare mudenga ngeseshiri isikachadi kumhara kudodai wabhuruka kudodai wadai hai ndege kubve pablow kuenda Harare show kubvise ndege kuDubai bvise mathousands dollars eku hai ndege bati mare kupe madokta ziya pano musadaro kani musadaro ngazvisadwadawo zvinyizvika ngazvisadaro zvichapfuka zvinyizvi ehe ngavaite vachirye mari but zvichapfuka izvi zvavari kuitira ruzhinji rweZimbabwe mwari uri kuona mari yaasi kulanja uri kuzviona zvinyizvi izvi ndozvo zviri kuoneka but pazvichazoiti kuti zvanaka vamwe vanhu vachanyadziswa shuwa vamwe vanhu vachanyara tiri kudzai
makadini makadini vestudio 7 vashamarari vedu vanotudza news dzinoti bata dzinokuitika kumba ini ndiri pano paSouth Africa regai ndimbokomenta nhau yevarume avo vari kuita mitini navamunangagwa avo vana vakazvirango zvoupfuma avo vemapata anopikisa vachiti tiri kuda kuita mubatanidzwa tiitaure kuti zvirango zvibviswe tikwanise kukwereresawo mari kuimf inini mubvunzo wangu uri pakuti iyo mari yamuda kukwereta kwaimf inopfuura mari yemadhaimondi yamakadya vanhu vezanup f 15 billion 3 billion idzo dzecommand agriculture dzamuri kudya idzodzodzo neyamuri kuda kuenda nokwereta dzasiyanei sei musiri kushandisa maresources atinawo munyika kuti nyika yedu ibudirire izvozvi zvaanditi kurambirwa zvikwereti muri kunzi makakwereta zvimwe zvikwereti zvamaingokwereta nezita renyika mumari dzacho muchidya apa uda kukwereta futi haimi mani munorwadzisa stereke mani aikuona kudaro so neuye wanenzi lavu mumadhuku woyo nhau yake kuti ndiye loyera kupe onyatsa kuona kuti ndiye munhu ari confused manji hauntotadza kunzwisati kuzvivazvo zviri kumbofamba sei aikuona kudaro mani ndovari mubatanidzwa mumwe chete nezanu p f anenge achiti tikusapota nemapati yedu hatiite zvezanu p f maopositioni party but hatisapota zanu p f kabisira ayaya vanhu makuruku hakuna chinenge chitomboitwa kwekwe kutodya mari vachoda mari vachigovana mari vachitenge maopositioni party but vachisapota zanup f behind our bags so musatitambisire tema kwavana nyaya yekuti masanctioni ngaabviswe ari kubvisirwei kumaindividuals vakapiwa masanctioni zviripo ngazvive zviripo izvozvozvo munhu anga haye jeti kubva kuHarare kusvika kumasvingo pada sanctioni iripo papo kurova kwamukuita vanhu kuti muri kunzi musarove vanhu iyi muri kurova vanhu mukuadhapta vanhu sanctioni rinoshanda papi papo musadaro mhani vanhu zanup f nemi makadyiwa imi musina kana vana nabrian muteke musadaro mhani ana kupe musadaro mhani musati pedzere taimu yedu ndiri pajoni pano ndiriwetwa baba eva ndatenda zvangu
makadiniko pastudio 7 ini ndinoitwa mamoyo ndiri kuno kudurban ndinonzwa kurwadziwa nenyika yedu yezimbabwe nyika yedu yezimbabwe yaparara kana naiwo masoja acho nemapurisa ndopaunonyatsokuona kuti njere dzavo hadzichanyatsi kufandishena nhasi uno munodzinga vana chiremba kuvadzinga pabasa ivo varivo vakabata upenyu hwevanhu munyika yezimbabwe makambozvionepi nyika inodzinga vana chiremba and after that vanosevenzera mahara saka votengesa here mudziyo yavo iri mumba kuti vainge kubasa kundoshandira mahara kana ndiniwo maticha ungobuda kuenda kuchikoro kundodzidzisa vana vadzoka ikoko vozvei vamwe vanoshandisa makombi vokwira nei kuzvikoro vokwira nei vodyei kuti vaone simba rokulekchira vana muchikoro
Aya mashoko ya vatereri ve Studio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti pafungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weBolivia vaEvo Morales vasiya basa zvichitevera kuratidzira kwevanhu kwemasvondo mazhinji, vachiti sarudzo zvakaitwa mwedzi wapfuura hadzina kufambiswa zvakanaka. Pope Francis nezuro vakakurudzira vatendi kunamatira kubatana kwevanhu vemuSouth Sudan, vakati vanotarisira kushanyira nyika iyi gore rinouya. Pope Francis vakati vanhu veSouth Sudan vave nenguva refu vachishungurudzwa, vachitiwo vanhu ava vane kodzero yekutarisira kugara zvakanaka nemhuri dzavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashora zvikuru kushedzwa kwezvapupu kuti zvizobvunzwa pamusoro pemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Nhengo dzeDemocratic Party muparamende dziri kuti vaTrump vakapara mhosva pavakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vaongorore vaJoe Biden nomwanakomana wavo kuti Ukraine igopiwa rubatsiro rwekutenga zvombo zvehondo. VaBiden vanogona kusarudzwa nevatsigiri vebato reDemocratic Party kuti vakwikwidzane navaTrump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vakatukirira imwe komiti iri kuvaongorora vachiti sachigaro wayo vaAdam Schiff vari kuramba kuti vafakazi vakasarudzwa nebato ravaTrump vashedzwevo kuzopa uchapupu hunotsigira vaTrump. Nemusi wechitatu vafakazi vachatanga kubvundurudzwa mberi kwevanhu vese uye nepaterevhizheni pamusoro pezvavanoziva maererano nezvakaitwa kana zvakataurwa navaTrump. Jaya guru ja praise ndiyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo. Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka naChris Gande.
Soku isika tisenda.